murairo wechipiriso chemhosva. Ndisanda taura zvandoda kutaura, ndoda kutanga nekuverenga Revhitiko chitsauko 7, Revhitiko chitsauko chechinomwe. Bhaibheri rinoti murairo wechipiriso chemhosva ndiwo chitsvene kwazvo. Pavanourayira chipiriso chinopiswa, ndipo pavanofanira kuuraya chipiriso chemhosva. Ropa racho unofanira kurisasa pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvinonga apisire mafuta acho ose, mafuta ebeme namafuta anofukidza hura netsvo mbiri, namafuta ari pamusoro padzo ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo. Zvino muprista ngaazvipise paatari chive chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto, chipiriso chemhosva. Varume vose kuvaprista ngavachidye, chidyiwe panzvimbo tsvene, chitsvene kwazvo sezvinoitwa nechipiriso chezvivi. Ndizvo zvinoitwawo nechipiriso chemhosva. Murayiro wazvo ndomumwe, chichava chomuprista unoyananisira nacho. Uye muprista unopisira chipiriso chinopiswa chomunhu, uyo muprista unofanira kupiwa dehwe rechipiriso chinopiswa chaakauya nacho. Chipiriso chimwe nechimwe choupfu chakabikwa muchoto nezvose zvakagadzirwa mugango kana muhari zvichava zvomuprista unouya nazvo. Chipiriso chimwe nechimwe choupfu chakakanyiwa namafuta kana chakaoma chinofanira kupiwa vanakomana vose vaAroni, mumwe nomumwe vachienzaniswa. Ndiwo murayiro wezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa zvinofanira kupiwa Jehovha. Kana munhu akazvipa kuti avonge nazvo pamwe chete nechibayiro chokuvonga nacho, unofanira kupa zvingwa zviduku zvisina kuviriswa zvakakanyiwa namafuta, nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazodzwa mafuta, nezvingwa zvakakanyiwa namafuta noupfu hwakatsetseka zvakakangwa. Unofanira kukupavo chipo chake chezvingwa zvakaviriswa pamwe chete nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zvokuvonga nazvo. Zvino pachipiriso ichi unofanira kupa chimwe pachipo chimwe nechimwe chive chipiriso chinosimudzirwa Jehovha, chichava chomuprista unosasa ropa rezvipiriso zvokuyananisa. Nyama yechibayiro chezvipiriso zvake zvokuyananisa zvokuvonga nazvo inofanira kudyiwa nomusi wano pachipo chake. Haafaniri kusiya chimwe chacho kusvikira mangwanani, asi kana chibayiro chechipo chake chiri chinhu chaakapika kana chipo chokuda kwake, chinofanira kudyiwa nomusi waanobayira chibayiro chake. Zvakasara pazviri zvinofanira kudyiwa mangwanani, asi zvakasara zvenyama yechibayiro zvinofanira kupiswa nomoto nezuva retatu. Kana imwe nyama yechibayiro chezvipiriso zvake zvokuyananisa ikadyiwa nezuva retatu, hazvingagamuchirwi nomufaro kana kunze zvakanaka kuna iye wakazvipa. Chichava chinhu chinonyangadza, nomunhu unozvidya uchava nemhosva. Nyama yakabatana nechinhu chisakanaka haifaniri kudyiwa, inofanira kupiswa nomoto. Asi imwe nyama mumwe nomumwe wakanatswa ungaidya, asi munhu unodya nyama yechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zviri zvaJehovha achiri netsvina yake, munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Kana ani nani akabata chinhu chakasanaka kana zviri zvisakanaka zvomunhu kana zvemhuka isakanaka kana chimwe chinhu chisakanaka chinonyangadza akadya nyama yechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zviri zvaJehovha, munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura nevana vaIsraeri kuti musadya mafuta kana emombe kana egwai kana embudzi, mafuta echinhu chakangofa choga namafuta echinhu chakaurawa nezvikara angabatwa nawo pamabasa ose, asi hamufaniri kutongoadya, nokuti ani naani unodya mafuta ezvipfuwo zvavanoitira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto, munhu unoadya unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Regai kudya ropa, ripi neripi, kana riri reshiri kana rezvipfuwo padzimba dzenyu dzose. Ani naani unodya ropa ripi neripi, munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti, munhu unobayira Jehovha chibayiro chake chezvipiriso zvokuyananisira unofanira kuuya nechipo chake kuna Jehovha chinobva pachibayiro chezvipiriso zvake zvokuyananisa. Maoko ake amene anofanira kuuya nezvipiriso zvinoitirwa Jehovha nomoto, ngauye namafuta pamwe chete nechityu, kuti chityu chizunguzirwe chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha. Zvino muprista ngaapise mafuta paatari, asi chityu ndechaAroni navanakomana vake. Munofanira kupa muprista bandauko rorudyi chive chipiriso chinosimudzirwa pazvibayiro zvezvipiriso zvenyu zvokuyananisa. Uyo pakati pavanakomana vaAroni unopisira ropa rezvipiriso zvokuyananisa namafuta ndiye uchapiwa bandauko rorudyi uve mugove wake, nokuti chityu chinozunguzirwa nebandauko rinosimudzwa. Ndizvo zvandakatora kuvana vaIsraeri pakati pezvibayiro zvezvipiriso zvavo zvokuyananisa ndikazvipa Aroni muprista navanakomana vake chive chavo nokusingaperi chinobva kuvana vaIsraeri. Ndiwo mugove waAroni nomugove wavanakomana vake pazvipiriso zvinoitirwa Jehovha nomoto, nomusi waakavagadza nawo kuti vabatire Jehovha pabasa rouprista. Wakarayirwa naJehovha kuti vapiwe navana vaIsraeri nomusi wokuzodzwa kwavo. Ndiwo mugove wavo nokusingaperi kusvikira kumarudzi avo ose. Ndiwo murayiro wechipiriso chinopiswa, nechipiriso choupfu, nechipiriso chezvivi, nechipiriso chemhosva, nokugadza nowezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa. Wakarayirwa Mozisi naJehovha pagomo reSinai nomusi waakarayira vana vaIsraeri kuti vape Jehovha zvipo zvavo murenje reSinai. Muchitsauko chandaverenga chatichadzidza nhasi, watoona Mwari vachipa mirayiro yavo yavanoda kuti itevedzwe neumwe neumwe wevana vavo. Mirayiro yavanopa muchitsauko chino inotaura pamusoro peupenyu hweumwe noumwe wevana veIsraeri. Mirayiro iyi inopiwa muchitsauko chino yakati siyanei neyatinoona muzvitsauko zvakapfuura, nokuti muzvitsauko zvakapfuura Mwari vanenge vachitaura kuvaIsraeri vari pamwe chete. Muchikamu chino Mwari vanotaura kumuIsraeri ari pachake. Zvavanotaura zvinobata mukati meupenyu hwemuIsraeri, kwete ari muchikamu chesangano. Ngatinzwei kuti Bhaibheri rinoti kudii zvakare. Ndichaverenga kubva mubhuku raRevhitiko chitsauko 7 kubva pandima yekutanga kusvika pandima yegumi chete. Revhitiko chitsauko 7 kubva pandima 1 kusvika pandima 10. Bhaibheri rinoti, murayiro wechipiriso chemhosva ndiwo chitsvene kwazvo. Pavanourayira chipiriso chinopiswa ndipo pavanofanira kuuraya chipiriso chemhosva. Ropa racho unofanira kurisasa pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvino ngaapisire mafuta acho ose, mafuta ebeme namafuta anofukidza ura netsvombiri, namafuta ari pamusoro padzo ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaabvise pamwe chete netsvo. Zvino muprista ngaazvipise paatari chive chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto, chipiriso chemhosva. Varume vose kuvaprista ngavachidye, chidyiwe panzvimbo tsvene, chitsvene kwazvo sezvinoitwa nechipiriso chezvivi. Ndizvo zvinoitwavo nechipiriso chemhosva. Murayiro wazvo ndomumwe, chichava chomuprista unoyananisira nacho. Uye muprista unopisira chipiriso chinopiswa chomunhu uyo Muprista unofanira kupiwa dehwe rechipiriso chinopiswa chaakauya nacho. Chipiriso chimwe nechimwe choupfu chakabikwa muchoto nezvose zvakagadzirwa mugango kana muhari zvichava zvomuprista unouya nazvo. Chipiriso chimwe nechimwe choupfu chakakanyiwa namafuta kana chakaoma chinofanira kupiwa vanakomana vose vaAroni mumwe nomumwe vachienzaniswa. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti murayiro wechipiriso chemhosva. Murayiro wechipiriso chemhosva. Saka chikamu chandakupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro iwoyu unova musoro wandapa chirongwa chino, wokuti iwo murayiro wechipiriso chemhosva. Murayiro wechipiriso chemhosva. Pakupirwa kwechipiriso ichi, Mwari vaida kuti mupi azive kuti chipiriso ichi chaive chiri chitsvene. Izvi zvinotiudza kuti Mwari vanokoshesawo utsvene. Tinogona kuita mabasa anonzi nevanhu mabasa akanaka, asi kana tisiri vatsvene izvi hazvifadzi Mwari. Chinhu chakakosha paukama hwedu naMwari kuti titange tava vatsvene mumaziso aMwari. Mabasa edu akanaka anofanirwa kuchururuka achibva muutsvene hwedu. Mabasa emunhu mutsvene akanaka ndiwo mabasa anofadza Mwari. Hama yangu, mune hwako upenyu unokoshesa utsvene here, kana kuti uri umwe wevaya vanorarama sezvinonzi hakuna zuva rokutongwa? Mudikani, rega kuzvinyengera uchirarama uchiita madiro. Hanzi kurarama kuita madiro. Kana uchiita madiro muna She Jesu Kristu, hapana chakaipa. Kana uchiita madiro anodiwa naMwari, ita hako madiro sekuda kwaMwari. Asi kana uri uya anoita madiro, aya anonzi madiro nemuvanhu venyika, uchirarama hako sekuda kwako, uchirarama sezvinonzi ndiwe Mwari weupenyu hwako nenyika yose, hama, handidi kukunyengedza nenhema, zuva rekutongwa riri kusvika. Mwari vachange vakagara pachigaro chavo choushe, iwe neni tinenge tigerewo tiri panzvimbo yedu yekutongwa. Tinenge takapfugama namabvi namagokora tichivapa rumbidzo yavo. Kunyange usingadi, musi wacho ibvi rako richadya ivhu nekusvuuka uchipa rumbidzo kuna musika vanhu. Shoko raMwari rinoenderera mberi richitiudza kuti musi uyu kunyange rurimi rwemunhu asinganamati ruchabvuma kuti Jesu ndiye Ishe. Hama yangu, hausi kuzomanikidzwa pazuva iri kuti urumbidze Ishe. Iwe woga uchazvionera chokwadi. Mwari vasati vakutonga, iwe woga unenge watozvitongesa, unenge wasangana nacho chokwadi. Kana wasangana nacho chokwadi, hautombowani kana shoko rokuti bufu. Hama yangu, handisi kukutyisidzira, asi ndikuda kukuonesa chokwadi. Kana chokwadi chichityisa, itya hako zvino kuti chokwadi ichi hachishanduki. Mwari variko. Mwari vanotaura mushoko ravo kuti vachakutongesa nezuva rekuguma. Wese uyo achawanikwa asingatendi muna Ishe Jesu Kristu saIshe nemuponesi wake achatongerwa kugara mukurwadziwa riini nariini. Wese uyo achawanikwa achitenda muna Jesu Kristu acharopafadzwa nokupiwa upenyu husingaperi. Pachava nokudyidzana pakati pemutendi naMwari nemufaro usingaperi. Rega, hama yangu, kutsvaga mafaro pazvinhu zvinounza rufu. Chinhu chese chinokufadza asi chisingafadzi Mwari unofanirwa kutochirega. Siyana nacho, hachiunzi rugare. Mwari vanofadzwa nekururama. Vanoda kuti iwe uve wakarurama, asi kururama kwako kunouya kana watenda muna iye Ishe wemadzishe. Gweta rekururama, nyanzvi yokutenda anova Jesu Kristu. Tenda muna Jesu Kristu uwane upenyu hwakazara. Ndichaenderera mberi nekuverenga shoko raMwari. Tiri kunzvera tiri muchitsauko chechinomwe mubhuku raRevhitiko. Ndichaverenga ini kubva pandima 11 kusvika pandima 21. Bhuku raRevhitiko chitsauko 7 kubva pandima 11 kusvika pandima 21. Bhaibheri rinoti, ndiwo murayiro wezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa zvinofanira kupiwa Jehovha. kana munhu akazvipa kuti avonge nazvo pamwe chete nechibayiro chokuvonga nacho, unofanira kupa zvingwa zviduku zvisina kuviriswa zvakakanyiwa namafuta nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazodzwa mafuta nezvingwa zvakakanyiwa namafuta zvoupfu hwakatsetseka zvakakangwa. Unofanira kupavo chipo chake chezvingwa zvakaviriswa pamwe chete nechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zvokuvonga nazvo. Zvino pachipiriso ichi unofanira kupa chimwe pachipo chimwe nechimwe chive chipiriso chinosimudzirwa Jehovha, chichava chomuprista unosasa ropa rezvipiriso zvokuyananisa. Nyama yechibayiro chezvipiriso zvake zvokuyananisa zvokuonga nazvo inofanira kudyiwa nomusi waanopa chipo chake. Haafaniri kusiya chimwe chacho kusvikira mangwanani, asi kana chibayiro chechipo chake chiri chinhu chaakapika kana chipo chokuda kwake, chinofanira kudyiwa nomusi waanobayira chibayiro chake. Zvakasara pazviri zvinofanira kudyiwa mangwanani, asi zvakasara zvenyama yechibayiro zvinofanira kupiswa nomoto nezuva retatu. Kana imwe nyama yechibayiro chezvipiriso zvake zvokuyananisa ikadyiwa nezuva retatu, hazvingagamuchirwi nomufaro kana kunzi zvakanaka kuna iye wakazvipa. Chichava chinhu chinonyangadza, nomunhu unozvidya uchava nemhosva. Nyama yakabatana nechinhu chisakanaka haifaniri kudyiwa, inofanira kupiswa nomoto. Asi imwe nyama mumwe nomumwe wakanatswa ungaidya, asi munhu unodya nyama yechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zviri zvaJehovha achiri netsvina yake, munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Kana ani naani akabata chinhu chisakanaka kana zviri zvisakanaka zvomunhu kana zvemhuka isakanaka kana chimwe chinhu chisakanaka chinonyangadza akadya nyama yechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa zviri zvaJehovha, munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Mutereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti murayiro wechipiriso chemhosva. Murayiro wechipiriso chemhosva. Chikamu chandaa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti chibayiro chokuyananisa. Chibayiro chokuyananisa. Chokwadi, Mwari vanoona kukosha kwevaranda vavo. Mundima yataverenga tanzwa isu Mwari vachirayira kuti vanhu vavo vaizofanira kupawo chikamu chezvinhu zvavaibayira kuvaprista vaishumira mukuitwa kwebasa raMwari. Mudikani, panyaya dzekuchengeta vafundisi kana kuti mufundisi ari kukushumira, une maonero akafanana naMwari here? Mwari vanoona vaprista sevashandi vavo vaifanirwa kuripwa kubva pabasa ravaiita, naizvozvo Mwari vaiti vapihwewo chidimbu kubva pachikamu chezvinhu zvavaivigirwa nevaIsraeri. Vanhu vazhinji vane tsika yekushedza kuti mufundisi azovashumira, asi paanenge ave kudzokera havatombofungi pamusoro pekuti zvimwe kubva kwaari kudzokera hakuna chekudya. Kunyange kuti vamupe mari yekufambisa kuti aone kudzokera kwaabva, havatombofungi nezvazvo. Shandura mafungiro ako afanane naamwari panyaya dzekuchengeta vafundisi nevamwe vese vanoita basa raMwari. Iko zvino ndoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nekuverenga bhuku raRevhitiko chitsauko chechinomwe kubva pandima 22 kusvika pandima 38. Revhitiko chitsauko 7 kubva pandima 22 kusvika pandima 38. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti musadya mafuta kana engombe kana egwai kana embudzi, mafuta echinhu chakangofa choga namafuta echinhu chakaurawa nezvikara angabatwa nawo pamabasa ose, asi hamufaniri kutongwa adya, nokuti ani naani unodya mafuta ezvipfuwo zvavanoitira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto, munhu unoadya unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Regai kudya ropa ripi neripi, kana riri reshiri kana rezvipfuwo padzimba dzenyu dzose. Ani naani unodya ropa ripi neripi, munhu uyo unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti munhu unobayira Jehovha chibayiro chake chezvipiriso zvokuyananisa unofanira kuuya nechipo chake kuna Jehovha chinobva pachibayiro chezvipiriso zvake zvokuyananisa. Maoko ake amene anofanira kuuya nezvipiriso zvinoitirwa Jehovha nomoto ngaauye namafuta pamwe chete nechityu kuti chityu chizunguzirwe chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha. Zvino muprista ngaapise mafuta paatari, asi chityu ndechaAroni navanakomana vake. Munofanira kupa muprista bandauko rorudyi chive chipiriso chinosimudzirwa pazvibayiro zvezvipiriso zvenyu zvokuyananisa. Uyo pakati pavanakomana vaAroni unopisira ropa rezvipiriso zvokuyananisa namafuta ndiye uchapiwa bandauko rorudyi uve mugove wake, nokuti chityu chinozunguzirwa nebandauko rinosimudzwa ndizvo zvandakatora kuvana vaIsraeri pakati pezvibayiro zvezvipiriso zvavo zvokuyananisa ndikazvipa Aroni muprista navanakomana vake chive chavo nokusingaperi chinobva kuvana vaIsraeri. Ndiwo mugove waAroni nomugove wavanakomana vake pazvipiriso zvinoitirwa Jehovha nomoto nomusi waakavagadza nawo kuti vabatire Jehovha pabasa rouprista. Vakarayirwa naJehovha kuti vapiwe navana vaIsraeri nomusi wokuzodzwa kwavo. Ndiwo mugove wavo nokusingaperi kusvikira kumarudzi avo ose. Ndiwo murayiro wechipiriso chinopiswa, nechipiriso choupfu, nechipiriso chezvivi, nechipiriso chemhosva, nokugadza newezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa. Wakarayirwa Mozisi naJehovha pagomo reSinai nomusi waakarayira vana vaIsraeri kuti vape Jehovha zvipo zvavo murenje reSinai. Mudikani, ndine vhangeri kwauri, ndine mashoko akanaka kwauri, ndine mashoko anodakadza, ndine mashoko anokomborera. Ndinoda kukuudza chimwe chinhu chinokosha kupfuura zvimwe zvinhu zvose zvandingakutaurire. Ndinoda kukuudza kuti Mwari vanokuda. Mwari havafariri kuti vakuparadze. Mwari vanoda kuti uve neupenyu husingaperi. Mwari vanoda kuti muyanane iwe naivo. Ndosaka vakaisa zvipiriso zvese izvi nezvibayiro zvatiri kudzidza mubhuku raRevhitiko.